Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzinoratidzira pamuzinda webhanga reStanbic dzichiti hadzisi kufara nokudzingwa basa kwemumwe mudzimai aishandira bhanga iri.
Dare redzimhosva rinoti kanzuro yechitungwiza inofanira kubhadhara vashandi vayo vayakamisa basa mari.
Musangano wevatori venhau unoyemura mashandiro akaita masangano enhau musarudzo dzakaitwa kuKenya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau nhasi dzaratidzira muHarare pabhanga reStanbic riri muna Samura Masheo dzichinyunyuta nekudzvinyirirwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhukadzi nebhanga iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vemumabhanga ava vanga vachinyunyuta nekudzingwa kwemumwe mushandi wechidzimai nebhanga reStanbic, amai Verity Mutsamwira. Amai Mutsamwira vaitungamirira sangano revashandi vekuStanbic. Zibau inoti ndivo vaive mukadzi wekutanga kumirira vashandi vebhanga. Vachitaura neStudio 7 apo vanga vachiratidzira amai Bernice Maluleke avo vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi muZibau vati nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa kodzero dzemadzimai kubhanga reStanbic. Amai Maluleke vanoti amai Mutsamwira vakadzingwa nekuda kwekuti vaimirira kodzero dzevashandi.
Zvatishunda kuti tiratidzire inyaya yekuti munhukadzi ari kushungurudzwa. Tine nyaya yemusikana anonzi Verity Mutsamwira. Verity Mutsamwira akajoina she was the chairperson of the workers committee. Saka izvozvo kuti ave workers chairperson chete izvozvozvo as a woman kwanguri kwekutanga mubanking sector ndokubva vamushungurudza vakamuti vari kumutransfer kuenda kuNgezi. Apo akavaudza kuti iye murume wake anorwara hakwanise kuenda kuNgezi. Ndokubva vaenda kukoti akanodzoswa kubasa zvekare. But paakadzoswa kubasa vakamurambidza kuti auye mubhengi vaimubhadhara ari kumba. Pakangouya judgment yeye July 17 ndokubva vatora mukana iwowo ndokumubva vamudzinga zvachose.
Imwe nhengo yeZibau muzvare rumbidza ichoto vati kutsikirirwa kwevanhukadzi pamabasa ndozviri kukonzera kuti vanhukadzi vasawana zvigaro zvepamusoro mumapazi akasiyana-siyana munyika. Muzvare choto vayambirawo bhanga reStanbic vachiti rikasagadzirisa mabatiro ariri kuita vanhukadzi sangano ravo richaramba richiratidzira.
Isu semadzimai tiri kuti pasi neudzvanyiriri wemadzimai varume ngavationewo sevanhu, maemployers ngavationewo sevanhu. Vakati dzvanyirira tiri vana vadiki hapana kwatinoenda. Ndosaka kumusoro kuma very top positions kusina madzimai nekuti hatisi kupiwa kodzero dzedu.
Mutungamiriri weZibau vafaraikatande vati vanoda kuti banga restanbic ridzosera mai mutsamwira pabasa. Vakatsande vapomerwa banga iri mhosva yekuramba vachidzvinyirira vashandi, vakati zvinofanirwa kuchinja sezvo nyika yakasununguka.
Nekuti mushandi uyu akadzingwa zvisiri pamutemo anofanira kudzorerwa pabasa. Uye bhengi rinofana kukoshesa kodzero dzavashandi.
Vamwe vashandi vebhanga iri varamba kudomwa nemazita, vati utungamiri hwebhanga iri hauremekedzi vanhukadzi, uye vanotsikirira vanhukadzi kuti vasawana utungamiriri kana kusumukira pabasa ravo. Nyengo dzezibhau idzi dzakatozoenda kumatare dzimhosva kuti vapiwe mvumo yekuratidzira mushure mekunge mapurisa avarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga iri sezvo vakuru vebhanga iri vanga vasiri mumahofisi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dare redzimhosva rinotarisa nyaya dzemabasa nevashandi reLabour Court svondo rapera rakapa mutongo unoti kanzuro yechitungwiza ibhadhare vashandi vaya makumi mana nevaviri vayakamisa mabasa muna 2015 vasina kuwana mihoro yavo izere kwemwedzi makumi matatu kana kudarika. Mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza uye vari kumirira vakamiswa mabasa ava vaEfrem Katsina vanoti vamwe vashandi vaive vasina kupiwa mari dzavo kwemwedzi inodarika makumi matatu, uye dare rakatonga kuti vashandi vose ava vapiwe mari dzavo idzi gore rino risati rapera. Ngatinzwei vakatsina vachitsanangura.
Wokusara sikuru kutaura nevashandi vechitungwiza municipality, imwe nguva kumira nguva yamwari kunoita zvakanaka. Makoti akatibatsira sikuru patakazoenda takanoona tapiwa ruling yakanga ichitsanangura kuti vashanga vatakatimiririra vakadzingwa basa ivavo vakanzi ngavapiwe mari dzavo dzakanga dzakasarira. Saka tinoona kuti tikubudira zvikuru pakuti vashandi vawane zvavanofanira kuti vawane zvakanga zvakagarirwa nekanzuro kuti vasazviwane. Saka ivavo vari kufanira kubhadharwa mari yacho kusvika 359,000. Vari 42 vashandi ivavo vari kufanira kupuwa mari dzavo 22 Septemba usati vasvika.
Tinozwa kuti mune imwewo nyaya yemumwe mushandi akanzi adzokere pabasa, yakamirawo sei?
Tine umwe mushandi akanga apomberwa mhosva yekuti akanga anzi aba $45. Akadzingwa zvakare panguva iyo yandingati nguva yemedine. Takabva tangonoenda kumakoti gore rakapera kusvika izvezvi ndopazoda ruling yacho inoratidza kuti pakashayikwa hoho kuti pari chakaitwa chakasangatika chaakaita iye. Saka anofanira kuzadza kubata uyezve apiwe mari yaakanga akagara makore anokwirata 2.5 asiri kuenda kuti asina chaari kuwana.
Munoona here kanzuro yechitungwiza ichitambira mutongo uyu ichiutevera?
Ndinoona kuti pari zvino havachisina zvokuti vaite. Ndikaramba vachitambisa mari dzavanhu vachienda kumakosi kunyaya dzatinoziva kuti vanoluza ndozvazosvitsa pakuti vatorerwa fenicha yese nemotikari dzose nyaya yekusateerera.
Imi pachezvenyu vakatsina mune nyayawo dziri kumatare idzimhosva, chii chamunotarisira?
Tinotarisira kuti matare anosvika paanopa yatiti justice. Nekuti ndinoona kuti nyaya zhinji dziri kuitika hadzisi nyaya dzekuti dzingangoraswa, uye hadzisi nyaya dzekuti pane mhosva akaparwa vashandi.
Avanga vari mutungamiri wevashandi vechitungwiza vaEfrem Katsina vari parunhare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Vechidiki veZANU-PF vanoshandira hurumende vari mubazi revechidiki kumasvingo vanoti havasofara nedanho rakatorwa nehurumende rekuti vaende kunoita mabasa ekurima pasi pechirongwa cheCommand Agriculture kuitira kuti vawane mihoro sezvo hurumende isina mari. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki ada kuzikamwa nezita rekuti tanotyava, iro siri zita rake chairo, nepamusana pekutyira kudzingwa basa. Anoti vakanzi vose vanofanira kuenda kunorima, anenge aramba anodzingwa basa. Vechidiki vanoti vakaziviswa nezvedano iri nemukuru webazi ravo Masvingo vaJohn Mbizo.
Sema youth officers takadedzwa nemukuru wedu weprovinsi muno Masvingo. Akati tiri kwapiwa instruction yekuti titsvage nzvimbo dzekurima mahwa 1 hekita kumamisha uko nenzvimbo dzakapoteredza mumadhorobha kuti tirime tikwanise kuwana mari. Iyoyo mari ndiyo ichatichengeta, ichashanda sepei yedu.
Chikava nevamwe vake vanoti danho ratorwa nehurumende harina kujeka uye vari kuona senzira yekuvamisa mabasa avo sezvavaida kuitwa mwedzi mishoma yapfuura, asi vakazomiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati vadzorerwa pamabasa avo. Mumwe wechidiki akaramba kudomwa zita rake atiwo vaudzwa zvakare mumusangano waitwa nhasi kuti vachaendeswa kumushagashe kunodzidziswa kurima pasi pechirongwa checommand agriculture kutanga musi wa10 Gunyana.
Ya izvozvo ndizvozvo chaizvo tanzi tichatrenewa kurima kwai tichishandisa command agriculture. Isuwe kuno kumasvingo takabatanzwa nezaka tichange tichitanga kunotrenewa pamushagasha apo musi wa17 kusvika musi wa22 September, asi vachatanga kuinda kunotrenewa izvozvo ndekwagutu. Isu tinoona sekuti donzo remusangano apa nderekungoti sezvo tatambori trenjewa pekutanga, inongova imwe wei yokungotibudisa basa nayo yokungoti tinje kutinoita varimi. Handizivi kuti tose tingaita varimi here semayouth, nekuti isisa takatoritenjewa kare, zvino tochibata-bata zvikuru nokuti isusu tisi vanhu vaimobhilaiza mayouth nguva yemacampaigns tichivhundusira-vhundusira vanhu nezvakawanda-wanda, asi iko zvino tinoona kuti haa apa ZANU-PF yatirasha. Izvino isu kana musangano watirasha hazvitinetsi, iko zvino election iri kutevera apa. Saka tete tichingosangana ikoko kuelection tigoona kuti anobudirira mukubuda musarudzo umu ndiani.
Masvingo ine vechidiki vanoshandira hurumende vanosvika mazana matanhatu munyika mose muine zviuru 10. Vambizo vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chiripo, asi varamba kutipa zvizere maererano nenyaya dzemioro vachiti zvinoda kutsanangurwa negurukota ravo vaPatrick Zhuwau avo vanga vasingadairi nhare yavo. Vechidiki ava vanova senhengo dzeZANU-PF vanonzi vachange vachirima chibage nenyemba dzekutengesa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Madande mutande ose avharwa nhasi muTogo apo hurumende iri kugadzirira zuva repiri rekuratidzira kuri kuda kupedza utongo hwemakore 50 hwemutungamiri wenyika iyi vaFore Gyasibe nemhuri yavo. Mazana ezviuru zvevanhu vachikurudzirwa nevatungamiri vemapato anopikisa muTogo vapinda mumigwagwa yeguta guru reLome pamwe nemamwe maguta vachikurudzira kuti vaGyasibe vasiye basa panopera temu yavo yekutonga muna 2020 uye kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kwete kuti ritare nguva yemutungamiri wenyika.
Dare remuIndia nhasi ratongera rufu varume vaviri nekuvekwawo nechekuita nekubhombwa kwakaitika muMumbai muna 1993 kwakaurayisa vanhu vanodarika mazana maviri. Feroz Abdul Rashid na Tahe Abu Salem vatongerwa rufu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuronga nezvekubhombwa uku.
Munyika maita makakatanwa panyaya yakaburitswa nesangano renhau reReuters yekuti pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite hurumende yemubatanidzwa kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya matomu. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti pane zvakawanda zvisina kunyatsojeka pane zviri kutaurwa neReuters panyaya iyi. Vatsvangirai uye hurumende yeBritain vakaramba nyaya iyi vachiti ndeye mugotsi matsuro. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaudzawo Studio 7 nezuro kuti nyaya iyi haina kana kutombozeiwa nezvayo mumusangano wePolitbureau wakaitwa nezuro vachiti hapana zviripo. vamwe mubato reZANU-PF vanotsigira vamunangagwa vanotivo azvishamise kuti vari kuchikwata chavari kupikisana navo cheGeneration 40 ndivo vari kubuda nemagwaro ekusvibisa vamunangagwa kuti vave makara asionane navamugabe avo vasingadi kunzwa nyaya yekuti vachasiya basa. Dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kuti vamunangagwa vaite hurukuro navatsvangirai vanofanira kutanga vabuda mudziva rizere makarwe muZANU-PF umo musina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavamugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi pamwe nasachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana. Tabvunza vamangwana kuti vanoona sei nyaya iyi.
Hapana kana gwaro ratakaona isu chatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohumana papepa kana apedza kuhumana papepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwanani zvakabva nokupi regai ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources. That's total nonsense. Hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero. One, vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo chapedza maelections. Hakuna maZimbabwenzi vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi. Hakuna urongwa hunhu chaiuya hwakadaro. ZANU-PF ichatsvaira MDC zvimwe zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona. Tinotaurirei natsvangirai isu veZANU-PF ende vanotiti nhaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa chereuters vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something. Come on, new constitution isati yatombo in place vachitaura nokuti kudiko tiri kutongozvipowo mbiri yenhema nokuti tiri kutaura nezvazvo panapa aivazoti
vamudzengi manzwa zvataurwa navamangwana asi pangave nechidokwa doko here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataure
vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvematongo zvenyika kutaura hongu vanogona kukuita asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa. Chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kuReuters kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kungotaura navamunangagwa vakati vamunangagwa vakatobvuma kuvavona nguva yeEnglish government kareko. Saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena hatinawo zvetingati tingaramba tichiti haiti chokwadi kana kuti dzinhema tongoti iripotiwo yabuda. Asi chendoda kungohwereketa ndechekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude. Kana vasingadi kuti zvibude vanoramba zvekuramba kwaita navamangwana zvekurambwawo kwata vatsvangirai. Asi handisi kuti vakataurirana asi handidi kuti ndibudise uya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana chokwadi chiri kundi chekuti hatizivi.
Vamangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawanda wanda vakatiwo vanhu havanoita zvematongerwo enyika nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mumatongerwo enyika kuna tinoti mabet tunnel anoshandiswa kana muchida kutesta kuti zvakamira sei zvakamira sei. Ngatiti for example kuti tingauti ma2004 but especially 5 zvichienda mberi vasina mata navavoshmenwe vaimita so many times kudzimba dzavo zvanga zvakautoraizwa navakuru vavo ndo aiva maback channel those negotiations some of them ndo akaprojusa kariva and so on. So pakazoita GNU papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara hakusi kuti zvandikutaura kuti vavoshmenwe vaichaenda kumba kwavachina mata vana vavo vadhuzana right izvozvo zvinoitika papaine basis apa hapasina hapana kana basis. One, two, hakuna back channel iripo zvandinokuudzai kuti hatikuudzai yandikuudzai yavachina masa navawashman nuve taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika vanhu vese vanga vari briefed within vaita zvati oh there's a back channel going on.
Vamudzengi ndodzoka kwamuri asi nekunetsana kuri kuitika mubato reZANU-PF handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambisei kana vamugabe vasisipo.
Izvozvo ndo zvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizara ari kutaurwawo vanogona kunge vakusha guwa rakadaro iri nyaya yekuda kuti vavhundushe vamwe vomubato reZANU-PF.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vashanda nemedia center vaNST Nzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare.
Mumwe mukuru musangano runoongorora sarudzo kukinya reElections Observation Group vaMule Musau vanoti vatori venhau vemuZimbabwe vane zvekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vavo vekukinya. Avanoti vakabatsira zvikuru kushambadza sarudzo munyika iyi pamwe nekuderedza kuburiswa kwenhau dzemanyepo musarudzo dzakaitwa munyika iyi nguva pfupi yapfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora zvingaitwe nevatori venhau kuti nyika iite sarudzo dzakachena murunyararo, vamusau vati zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2013, vatori venhau vakagara pasi vakaita chisungo chekuti havachaburitsa mashoko anokurudzira mhirizhonga. Vati izvi zvakabatsira chose kuderedza mhirizhonga musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Vatiwo rwendo runo vatori venhau vakaita basa guru mukuburitsa nhau dzaitaura pamusoro pemafambisirwo esarudzo vaikwikwidza pamwe nezvimwe zvaibatsira veruzhinji musarudzo idzi. Vamusau vati kunyange hazvo masangano enhau yehurumende munyika aiburitsa nhau dzaitsigira bato riri muhurumende reJubilee Party, izvi hazvina kubatsira nekuti munyika iyi mune masangano enhau akawanda akazvimirira aiburitsa nhau dzainge dzisina divi radzakarerekera. Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Vivian Marara audzi Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwe nevenhau muZimbabwe kubva kukinya.
Ivo maelections havasati atomboitwa vakagara pasi nemedia council yavo ikoko vakataurana vakaita a guideline on how to cover maelections for 2017. Saka chaivapo ndechekuti munhu wese aitoziva kuti maelections tichakava nenzira yakadai. Saka ndochito chatinoda muno muZimbabwe kuti tigare pasi sevanhu vanoshanda muuyu muarea yekutepfenyurwa kwenhau kuti chii chatichaita patinenge tava kuita kumaelections.
Marara anoti pachine nguva yekuti masangano enhau agare pasi nevekomishini yesarudzo, komishini yenhau pamwe nekomishini yezvekodzero dzevanhu kuti vaone kuti vangashandisei vese zvisina kupokana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyaya yabuda musangano wanhasi inyaya yekuti mitemo yemuZimbabwe inombunyikidza vatori venhau. VaChristianaka vakamboshandira sangano renhau reReuters uye vave kudzidzisa vatapi venhau vati izvi handizvo zvingadzorera vatapi venhau kumashure.
Tinofanira kuramba tichirwa, tinofanira kuramba tichipopota, tinofanira kuramba tichikakavadzana nevanotonganyika nevanogadzira mitemo kuti mitemo iyo irambe ichiita. Asi chingatibatsira ndechekuti kana isu takabatana sevanhu vanotora nhau vanoshambadza mashoko izwere redu riri rimwe chete, tichasvika rimwe zuva retinonzwika. VaiKenya vaasvika ipapa zvatora makore makumi maviri kuti vazosvika pavava.
Vachinaka vatiwo nyaya dzenhau dzemanyepo zvikuru sei pamadande mutanda akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe yave kuda kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzechokwadi.
Chinhu chekutanga kuti patraining yedu izvezvi tinge taku kubatanidza kuti nyaya dzefake news dzingatariswa sei, nekuti vano tarisa nhau nekuverenga nhau nokunzwa nhau kubva kuvatori venhau isu vanenge vachifunga kuti tadzipepeta ndedzechokwadi. Saka kupepetwa kwenhau ikoko kwakuzokosha chaizvo nenyaya yekuti nyaya dzefake news dzawandisa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Vanyashi Nyakunu vaudza Studio 7 kuti iyi nyaya inofanira kungwarirwa nevatori venhau.
Zvinoda kuti zvichitariswa kuti ndiani ari kuzvitaura, zvakataurwa kupi, zvakabudiswa kupi, kuti vanhu vave nezivo yakakwana, kwete kuti titamtingoti zvese zvabuda uku hatichazivi kuti chinangwa chehwe anenge aisa zvimwe zvinhu vazhinji vari kuti zvimwe zvacho zviri kubudiswa manyepo.
Vamusau vati nhau dzemanyepo kana kuti fake news dzakanetsa musarudzo yemwedzi wapfuura kuKenya, uye vatapi venhau vakaita basa guru kuburitsa nhau dzechokwadi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKenya yakauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu musarudzo dza2013, asi musarudzo dzegore rino pakafa vanhu vasingasvike zana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Apo dutumpengo rinonzi Hurricane Harvey risatranya sopera muAmerica, rimwe dutumpengo rinonzi Hurricane Emma, rinonzi riri kuvhuvhuta zvine simba rakananga kudunhu reFlorida. Izvi zviri kuitika hazvo kunyange hazvo vanhu matunhu eTexas neLouisiana vachiri pakati pekunetseka kukuru nepamusana pedzimba dzavo dzakaparadzwa neHurricane Harvey. Hurumende yeAmerica ichiri kumhanya-mhanya kutsvaka mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Dutumpengo reEma rakavhuvhuta muzvitsuwa zveBermuda, St. Martin neBritish Virgin Islands uye rinonziwo rakauraya vanhu vasere uye rinotarisirwa kusvika muFlorida nemuswe mugovera kana svondo. Vanhu vazhinji vanonzi vari kusiya misha yavo muFlorida vachienda kune dzimwe nzvimbo. Tanunuka wandi weStudio 7 abata vaPromise Sunday chizvarwo cheZimbabwe chine mabhizimisi muguta reOrlando kuFlorida avanoti vanhu vari mubishi rekugadzirira kuti vasavhiringidzwa nedutumpengo iri.
Hurricane iri kunzi iyo parizvino iri kukonzera bongozozo kunonzi kuDominican Republic uko.
Vapotaura here kuti ingasvika kuFlorida zvarini?
Vari kutiwo ingangosvika kuFlorida musi weSaturday inogona kunge yakunana Miami, then kunana Sunday inogona kunge yasvikawo kunzvimbo dzakaita sanana Orlando.
Pane zviri kuitwa here kugadzirira?
Taura kwatiri kuita izvozvi tutori panguva yekumhanya-mhanya tichivhara dzimba kuitira kuti pasaite madamage akawanda.
Chavari kunyatsoita chaizvo chii?
Pane process inonzi iyo boarding yekubhodha dzimba kana Hurricane ichinge ichiuya kudai. Vamwe ndo vanotora mapuranga aya atinoti maplywood vokomerera pamawindo ese, nekuti chinowanzokuvadza dzimba panguva yeHurricane idutu rinenge richipinda mumba runopwanya mawindo.
Pane vamwe kuZimbabwe here vamunogarisana navo?
Variko vakatoti wandei, tine tutori community yakati kurei yemaZimbabwe.
Saka imi savanhu vekuZimbabwe vagere pamwe chete, muri kuronga chinyi kuti mubatsirane kuona kuti mhepo nemvura iyi hazvikanganisi upenyu hwevamwe venyu?
Hapana hapo zvakawanda zvekuti mukwanise kubatsirana, nekuti vamwewo vanenge vachigara mumaapartments, mumwe nemumwe anenge achingoonawo kuti ozvifambisa sei kuti asekiwe musha wake. Sometimes tinongochuza kuti tinge tiri pamwe chete kungotaurana kuti hanzi tinosangana kumba kwanhingi tongoita ride it out tiri ikoko tichingoita muonera pamwe tiri pamwe chete.
Ava vanga vari vaPromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chiri parunare yekuOrlando, Florida, muno muAmerica natanonuka wande weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Mukupera kwemwedzi wapfuura, North Korea yakakanda chimwe chombo chehondo chakapfuura nepamusoro penyika yeJapan pedyo nechitsuwa cheHokkaido. Aka ndiko kutanga pasi pemutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un nyika iyi ichikanda chombo chichidarika nepamusoro penyika yeJapan. Kukandwa kwechombo ichi uko kunonzi kusvokosva America kwakauya apo South Korea neAmerica dzainge dzichikwenenzvera mauto adzo nekudzidzira kurwa kunzvimbo yeKorean Peninsula. Izvi zvinoitwa gore roga roga. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe vakashora zvikuru North Korea nekukanda chombo chehondo nemuchadenga menyika yavo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis vanoti America yakagadzirira kuzvidzivirira pamwe neshamwari dzayo. Vakati ivo nenyika dzavanodzidzana nadzo vane mauto akasimba zvekuti North Korea ikada kudenha inenge ichizvisikira moto muziso. So, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti North Korea iri kuzvidza vavakidzani vayo uye sangano reUnited Nations. Vanotiwo America yakagadzirira kuita zvose mukumisa North Korea mukukonzera kusagadzikana kwedunhu reAsia. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tinotenda tanonoka vateereri musakangana kuti muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai edzisvondo muupenyu hwavo.
Kana mshida wapina mshurungwa iji, shandisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318.
Sia shurungwa ya dia pera gaiti mbota arsamsuro ye na usha kare.
Nengo ze Zimbabwe Bank and Allied Workers Union zorati zira muarare.
Tavatashuka kumagumo ya chulongwa chedo anuko unika indi ni chonga kande miri ndri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokse ya mina Chris Kande na ntunga milinkomo muna uze isindebele.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 Mpandula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi iZambian Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna 50-50. Asikwanisi ukuachieve 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela iStandard Bank.
Mina kade ngisithola sezeng. So bengizwe ngathi kwathi singakwazi ukuzotshintsha sithi weze plastic kodwa ngingena khona phana emahofisini kade kubhala ama registration center bathi sihambe emahofisini ngale kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwazi ukusebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini trade court.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kaMsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastic ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazato isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kaMsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastiki ngemibono ehlukeneyo. Kuviga unopumelelo moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni wasemaNdebeleni lenkabazwe alilazithupha kumbe incwadi zokuzalwa ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zachiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abala bafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abana ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KwaBulawayo kuward 1 e-Evelyn High School okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kaMsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Umhlubo lokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha ngiphumula bona kabala amaplastic ID. Le mali $2 yefunakala onjinja ufuna isithupha seplastic ofuna $2
unkosikazi Portia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esenzenge njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
Mina kade ngiyindistiva sezenge. So bengizwe ngathi kwathiwa singakwanisa ukuzotshintsha sithiwe ezeplastic kodwa nto engingena khonaphana emahofisini kade kubhake ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-Tradco. Certificate worth $5.
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kulenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo.
Sikhala ama challenges abahlangana la emahofisini funa ukuthi ufunakala lokhu lalokhu lalokhu kanti sile challenge yemali sile challenge yokuhamba kuhanjwa ngani emahofisini. Nxa kuzaba le mobile registration yonele abatsho bathi capture konke abangelazi izithupha not basically usithi umuntu abile thupha for ukuvota because i-right yomuntu ukuthi avote ngoba angavota but esikukhalayo ukuthi lanxa umuntu efuna ukuthatha isithupha ukuthi abele passport.
Ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic umutete ubethe izithupha zezenge azisavotisi kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni. Unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesephepha sisebenza okufanayo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union iZibawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo besabela betshaya ingungu njalo begida ngokukonona okukhulu abesifazana abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini. Lokhu kuza ngemva kokuba unkosikazana Verity Mutsamira exotshiwe. Umtsamira ubikwa waxotshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga iZibawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yeZibawu unkosikazi Dennis Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachieva i-50-50 nxa abafazi bahlukumezwa.
Umnumzana Paul Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zeZibawu uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Kababisele uVerity emsebenzini bangayekela lokhu sabe lokhu sihamba labo lokhu yi-event lesikontinua silwelile yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli weZibawu umnumzana Africat Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengabo StandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsifisele emsebenzini labo futhi barespekte ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe ukuhlukumezeza ama-rights esifazi lapha e-bank. So sithi thina bamuchiye asebenze ayenze into as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakos etala leparamende unkosikazi Paulina Mpariwa webandla eliphikisa ele MDCT omanye nelezisebenzi lezi ekutshengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esitsha kabasoze bagoqe izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
Turning to the similar cases can be, but it's not verity alone.
That's what it does in Jingale Stanby. Cassi a very theater, what it does in Jingalo. Kulabana Besifaza never can be a lay, then do was in Jingalezi, M. Serenziniabo, Kota of Kulumi. Nita Lumbong and Kuluma lapwing in the Zelua. Neither Kuluma Labambeli, better than the Parliament, Bamanja Wonke, Uti, Lulutaba, Luzuagade.
Imizamo, your Kulumisana, this Patamanda. Zebhanga leStanbic ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhale kukwini bezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazane abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganiswe emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa wona avame ukusukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Mbethe.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngomkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo, lapho akanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngitsho lakubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela.
Ibandla le-MDC labunjwa libunjelwa abantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangelenini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezafanani labanye, so kababulawe ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi, into le ye-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi i-tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulama-boardroom. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesiNdebele nto ngesitshwenya, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti siqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lapho? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Ngiyake ngidanise ukuthi elo sesadini sesidlalile emaphepheni, sesitshelana izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa use emhlanganisweni, nethi ngabe semsebenzini wakho emhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lena nxa ungayilandeli, nxa usuzagijima kukuba nzima thina ke ukuthi simphendule ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zasenza xa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza akasanelisi ukuphendula ngoba yena ngokwakhe asikamzuzuzi ukuthi kanti ivele into ayifuna yiyiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhupe khonapho yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni uyalo ukukhuluma
yikho kutsho ukuthi nxa ezothuma emaphepheni anikhathesi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi uMakhupe lo tshangelayo kakula nto enhle so yena nxa eyinkokeli yethu nasimaze eyinkokeli engu-vice president yethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbela labonana ababeza khona kababeza be-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise olungisekayo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze sinithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokuthengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Faure Gnassingbé lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esinolaka esize lezulu eliningi eseHurricane Harvey, ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwazi lakho ukudala umonakalo owedlula okaHurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhitshwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona babugandi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngalo ebandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuthi wafika ekupheleni.
UMnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane loMnumzana Tsvangirai babumba uhulumende?
Wawa, ngibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa akhulume loTsvangirai engakhulumi lomjuru.
ngibona umngane bakhona bayabebuzele ngapha kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-National Transit Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa muthi wakhona umnangava uthi nxa utsangirayi kumbe yiyi-alliance kumbe yini angathi anqobe amnandi kodwa okwakhathesi njengokutho kwalutambo lenyuka kumbona ngathi la ngamanga yi-fake news kanye ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni bukhona.
Mnumzana Macapulane uyakhuluma lapho Mnumzana Ngwenya, uyavumelana la yini?
Ngiyamuza ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngaphi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo kodwa ke ongafuni sikunanzelele laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukamjuru lomnangagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukatswangirayi lomnangagwa ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukamnangagwa lomjuru nendlela abaphatha ngayo umjuru kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyo uJoyce ukuthi bangakhumisana umlotho wakusesekhajana kodwa ke utswangirayi lomnangagwa bangahlangana mhlawumbe futhi sebebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu ngoba inkulumo esizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhalathi ayikade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse bangahlangana ngalelo kodwa ikakhulu-ke wena babugandi loNgwenya umhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe amadona ama-superpower lama-countries ayiwo lawo ale-interest-e ukuthi iNizimbabwe ngemva kukamgabe iza kuma kanjani so singakukhangela kahle kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamgabe.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesindebeleni?
Ya nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi umnangagwa engaxoxa kumbe angaze aphume kuzani kuthiye sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-woveteran labantu ababesithi bona gabala budlelwano la mabanga aphikisayo ukuthi udabawayethu bevumile ngoba ungazinandeleli i-electoral block yakhona i-constituency yakhona engaba phakathi kwama-woveteran abantu abale ndlela i-celebration le-alliance ingabe inkulu kakhulu ngokuthiwa sibali kule-rational sense kodwa okokuqala phela uthi kathi esiro wangaphumbi kwi-WPF mnangagwa kuthi asuphika bamkhiphe kwi-WPF so hayi mna inothi ngisala njengoba sinothinize sithe engxenye iphize le mbiza kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnangagwa lotswangirayi lama-woveterans omthwango abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nantu daba Mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lo?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi i-opinion maker njalo i-observer so akutshoyo kuqakathekile kodwa okumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama uzathola ukuthi sokusazakala kwiwonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe susekugcineni ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla and ukuthi impilo kamnangagwa yisini lutshwane kuzwane u-p f kubhalwe emdulini so vele yisikhathi sezimanga-ke mina lesi simanga ngibona ingani yisimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sesenzakale.
Hhayi, kuyezwakala. Ungaphosele okugcina Mnumzana Ngwenya, usigqibele uhlelo.
Iqiniseke ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamabandla wonke koluntu lonke umuntu wonke ophikisana bezane u-p f kini yinto eqakathekileyo ilungile ukuze umbuso lo owucini obugebenga ukhitshwe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoyce Ngwenya, ingcwethe ecubungulayo zombusazwe, bexoxa endawonye lomnumzana Dinizulu Macapulana, laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Abemba igolide ezansi emandebeleni bakhala izimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingama-40 million dollars eyokusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemandebeleni bathi akekho ngisho loyedwa oseyitholile limali. Kubika uVusisizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphume emhlanganweni wabembi bemgodi egolide emncane ezansi yamandebeleni oemathebeleni South Alternative Mining Indaba okhutshelwe eGwanda District Club. Iningi labakhuluma emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Sincube, umsekeli kamgcini sihlalo eMatsouth Small Scale Miners, uthi babhekane le ndube eziningi kodwa olumqoka ngelokungafinyeleli lezi zimali. Unkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa akakatholi impendulo. Unkosazana Matilda Masia ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi utshele lomhlangano ukuthi imali ikhona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza loMangisi unkosazana Similo Siziva induba ababhekane lazo athi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungisela ngabantu abavela ngaphandle abesizimisa lemithi ungadisikuba iZimbabwe Miners Federation iyibize ibuye emahlawo sibuye izophendula imbuze lifunikele wathi kuwokalade ukusifonela lelitapho lesiyithole namhlanje sade sahlanganisanele progress.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bhedi Nkoncube ukhuthaze izimbamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lezakatatwa yisayise namayimbo banaboke nikubomba njito yobe. Lezakatatwa yisayise namayimbo banaboke nikubomba njito yobe. Lezakatatwa yisayise namayimbo banaboke nikubomba njito yobe. Nalika pondo ye, nalipa ine, nalapolwa ine, nalichicha kwenze tivi. Nalika pondo ye, nalipa ine, nalapolwa ine, nalichicha kwenze tivi. Nalika pondo ye, nalipa ine, nalapolwa ine, nalichicha kwenze tivi.
Leza tata ingoma ka Chris G. Makoya esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStandbig.
Izakhamizi zakoBulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
Twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.